Mapurisa aya akatanga kufamba sonzo rapera nechishanu vaine vamwe vanhu vaizviti vashandi vebazi rinoona nezvekutengwa kwezvinhu kana kuti Consumer Council of Zimbabwe vachisunga vezvitoro vavanoti vari kutyora mutemo panyaya yemitengo. Vaisungwa vainzi vanobhadhara madhora makumi matatu ekuAmerica kukamba yemapurisa. Mumwe akasungwa ndimuzvare Gertrude Nokwara vanotengesa hembe.
Takasungwa tikabhadhariswa ma$30, $30 zvinzi hatina kuratidza mapurisi pahembe dzatinotengesa. And futi vaita hanzi hatina zvipepa zvinoratidza maresi atiri kushandisa.
Muzvare Nokwara vanoti chinoshamisa ndechekuti hapana anga akapfeka hembe dzechipurisa pavanhu vana vakapinda muchitoro chavo.
But chakandishamisa ndechekuti mapurisa achona anga asina mauniforms. Vanga vasitorina kana uniform, papa sitorina kana hwana anga akapfeka uniform kana hwana. Ende vaiti hanzi vabva kuConsumer Council.
Mumwe anotengesa zvekuvakisa akamanikidzwa kuisa chiratidzo chemutongo waari kushandisa ndiva Clifford Takura. Vanoti vanoongorora kukwidzwa kwemutengo vanofanirwa kuenda kwavanohodha zvinhu kwete kuvashungurudza. Asi mumwe mutengi muzvare Linet Gwanzura vanoti mitengo inofanirwa kuratidzwa kuti vazive kuti mari yavo inokwana here vasati vaenda pavanobhadhara.
Inini zvakashata because ndapinda musupermarket pandiri kuchenderera ndichitine zvinhu zvandiri kuda. Kana ndichiona maprices I will be able to calculate kuti zvinhu izvi zviri kuda how much. Maybe ndeizoti mukadhi mangu maybe mune mari yakati or mune 5,000, 6,000. Zvino kana zvisina kudisplaywa ndikangotora zvinhu zvezvi yandisiri kuziva kuti zviri kuita mari ndikangondorovesa kutiuka ndozoona pamwe mari yacho yawandisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeAfrica Finance vaHope Chinyasa vanoti kumanikidza vanotengesa zvinhu kuti varatidze mutengo kungopedzera hoko padehwe retsindi.
Chekutanga ndechekuti kumanikidzira vanhu kuisa mitengo yezvinhu zvavanotenga maprice kana mitengo yezvinhu zvavanotengesa muzvitoro zvavo uyezve nekuratidzira exchange rate yavanoshandisa hazvina zvazvinobatsira mukugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Zvinotokwanisa kutowedzera dambudziko rokwira kwezvinhu.
Vachinyasa vanoti chine basa kuti vanhu vavimbe nemari yavo.
Kuru chinobatsira kuti vanhu vave nevimbo nemari yedu. Vanhu vakava nevimbo nemari yedu zvinoita kuti vanhu vasatya kana kushandisa mari yedu, nokuti kana mari yedu yakakwanisa kutenga peturo, mafuta edzimotikari, mari yedu yakakwanisa kuti wakaenda kubhanga, unoenda pakaunda yebhanga wopiwa iwewe mari yako yekunze.
Vachinyasa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vemabhizimisi vave kumberi kare sezvo vanongoti michini yavo yakafa zvinomanikidza mutengi kutenga nemari yekuAmerica.
Zvaakuitika ndezvekuti vanhu vamwe muongorori yatiri kuitawo vaakuti kuvanhu takuda musho, mari yedu yemuno muZimbabwe iri musho yakadisplaywa, hatina mushini maswipe machine ekuswipe, saka hazvina zvazvinobatsira.
Patabvunza mapurisa kuti chirongwa chipi chiri kuitwa sezvo vamwe vanga vachiti vave kubhadhariswa mari yechioko muhomwe kuti vasaendeswe kukamba yemapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana chirongwa chakadaro chiri kuitwa, vachiti titaure nemutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove. Inspector Chitove vatiwa vasati vave kuzivawo nezvekufamba kwemapurisa aya muchinhoi. Mushandi weConsumer Council asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti havana chirongwa chakadaro munyika. Hurumende yakagadza komiti yemakurukota matatu inotungamirwa negurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza kuti iongorore kukwira kwavanoti kusina mwero kuri kuita mitengo yemunyika. Asi kusvika pari zvino komiti iyi haisati yazivisa zvavati vawana muongororo yavari kuita. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwe uye mutevedzeri wavo vaRaj Mode vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.